mamirira zvaita segaro zviva nguva zvine dzenge tadongorera kuenda kukrisimusi negoredzva mumiganhu umu munenge mabata muri kubata mupfupi rabishi vanhu kupinda nokubuda munyika vanotenga kunze vachidzokera nezvinhu kumusha uye vanenge vachibva kumabasa vachienda kuzororo kumusha vanenge vakazarawo sezvo iri nguva inozikana pasi rese kuti inguva yezororo. Naizvozvo mabhodha edu kunyanya takabata bhodha reBeitbridge razarawo zvikurusa bhodha rePlumtree reChirundi neForbes Border Post ndo mabhodha atiri kuona kuti azara zvikurusa uye zvekare tinenge tichikurudzirawo vanofamba kuti vafambe zvakanaka zvisinganonose mabhazi kana kunonodza motokari dzavo dzavanofamba nazvo vanofanira kunge vaine mapepa akakwana anodikanwa mukuyambuka umu. Tinoona kuti mumisika mizhinji kunyanya yemusouth africa pamwe chete nekukabroni tichikuona kuti pazara zvikurusa vanhu vatanga kuenda kumusha uyezve vanhu vanofanira kuti vachienda vange vaine mari yakakwana sezvo tichikuona vamwe vari kuita dambudziko rekuita mari iri kushota pakukwira mabhazi nekuda kwekuti vanenge vasenzesa mari kutenga zvinhu vosiya mari parutivi mari inenge ichisingakwani kukwira.
Nhasi mambonzwa kuti mabhazi ari kuita mari kubva musouth africa kuenda kuzimbabwe.
Takabatwa muzuva ranhasi tinoona kuti kubva kuport elizabeth kuri kuita iko 1500 rand kuenda kuharare. Totaswa zvekare kubva mujohannesburg kuenda kuharare nhasi mabhazi anotengwa matiketi e900 rand koto zvekare kubva mujohannesburg kuenda kubulawayo nhasi yanga iri 800 rand asiwo vari kudzokavo kubva kubulawayo vachienda mujoburg hakuna vanhu vakawanda saka mutengo wacho 400 rand. Vari kuenda kwamutare bhazi riri kuruma zvakanyanyisa muzuva ranhasi mabhazi ari kuita 1000 rand kubva mujoburg kuenda kwamutare. Zvekare tinokurudzira vaya vanenge vaine vakabata mari dzavo tinoziva kuti vanhu vanoda kuzonochinja mari kana vachinge vasvika kuzimbabwe musadirirwe pane ndururano dzinobira vanhu makoronyera vanobira vanhu mari dzavanenge vasenzera vachisviki vanochinja mari saka gara uchiziva kuti mutengo wemari unogwanikwa uri pedyo nepakadii nyange usingazoziva hako dzimwe nguva mutengo inochinjachinja asi iva nekaruzivo kekuti mari iri kufamba zvakadii.
Tanzwa kuti veboka rezvekupinda nekubuda munyika rezimura vanenge vatowedzera vashandi vavo pamuganhu iwavo, mungaona zvichirerutsa here matambudziko evanhu?
Hongu, zvinorerutsa tichitema tisina kwatinoregera hedu kutaura chokwadi chisingavanzwe tisingapfekedze juzu. Kurutivi rweZimbabwe hakunyanyi kunonoswa vanhu, kunononoswa vanhu kurutivi rweSouth Africa. Chero immigration chaiyo yeZimbabwe tinoona kuti pachero pakaita mutsara wakakura sei hazvitori nguva kuti vange vapedza kutindira vanhu. Saka Zimura nayo tirikuona kuti iri kuzama nyange zvazvo ichizotinonokei panzvimbo dzakaita senge dzinobhadharwa majuti nezimbo dzinobhadharwa matit pane kakuti nonokei ndiwo panenge pachida kuti paziwanzwe vanhu ipapo kana zvichikwanisika. So kana vachinge vawedzera saizvizvi zvataona zvaitika izvi zvinhu zvinobatsira zvikurusa kuti vanhu vange vachidarika zvisina matambudziko akawanda.